very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 7th March 2018. And this is a live talk just for a forum. My name is Chris Gandhi.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and right around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about the recently launched Diaspora Care Forum.
After realizing that the repatriation of many Zimbabweans who die while in the diaspora is in most cases a nightmare, some Zimbabweans based in South Africa on Saturday launched the Diaspora Care Forum.
One of the directors, Solomon Socks Chukwuero, says that besides offering funeral assistance to its members, their initiative will also assist with voluntary repatriation and starting up business ventures.
The Diaspora Care Forum is non-partisan and is supported by a host of companies and organizations. Chukwuero says it is open to all citizens of study countries based in the diaspora.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 12080 and 15775 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo kambe balaleli lapho siyahlangana njalo siyadibana kuhlelo lwethu lwe Live Talk Diaspora Forum. Igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa ngenhlanganiso ebunjwe eSouth Africa ngeviki edluleyo, inhlanganiso ethiwa yona Diaspora Care Forum. Inhlanganiso le ke izaphathisa abahlala emazweni aphetsheya lamazweni akhona phe angomakhelwane beZimbabwe ngaphandle kwezizalwane zeZimbabwe. Sizwa kuthiwa linhlanganiso izaphathisa ke bonke abantwana bezwekazi le-Africa abahlala emhlubulweni we-Southern Africa ngokubaphathisa ngento ezifana lokungcwatshwa nxa umuntu efele emazweni. Njalo ke linhlanganiso ithi yona izaphathisa lalabo abafuna ukuthi basungule amabhizimusi basuke emazweni ababehlala khona besiya yenza amabhizimusi ekhaya, bazabaphathisa. Inhlanganiso le sizwa njalo kuthiwa incediswa ngamankampani ambalwa akhona le eSouth Africa. Jonga.
Wongu wadiwa watereri ne watariri. Nasi mchirongwa chenyu, chawatino zwa kutumnema kamirira, chitatu choga choga che Live Talk Diaspora Forum. Nasi ukurukura nezu kuparurwa kwechirongwa che Diaspora K Forum. Chakanangana ne kuumba omwe inenge ichibatira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kwete zviri muSouth Africa chete kwakaparurwa chirongwa ichi mukupera kwesvondo. Asi chero uri kunze kwenyika zvikuru nyika dziri musadiki, unobatsirika nekupinda muchirongwa ichocho unenge uchibhadhara hako mari shoma. Asi mumugowe unowana kubatsirwa pakushaikirwa. Kana wakanga wafunga zvakare kuti ndakudzokera kumusha kunogara kumusha, unobatsirwa nehomwe iyoyo. Kana wakafunga kuti ndakutanga bhizimusi randagara nchishuvira makore ese, unobatsirwa nehomwe iyoyo. Ndo chirongwa chiripo che Diaspora Care Forum chekubatsira vari kunze kwenyika zvizvarwa zveZimbabwe nevamwe vari munyika dzemusadiki vanenge vachida kupinda muchirongwa ichocho. Vakasununga kuti vange vachipinda, tanzwa vatambokurukura navo vatange tiinavo zvakare pachirongwa. Mumwe wevakuru vakuru kana kuti madirector vaSolomon Socks Chukwuero vachitsanangura kuti chirongwa ichocho kana vakanga toti vatora chikamu chekubatsirika kana vashayikirwa, yatingati funeral policy, unenge uchibhadhara R35 pamwedzi. Kana wazoshayikirwa unowana mhuri yako inowana R50,000 yekuti unge uchibatsirwa kunovigwa kumusha zvine chiremera. Kana paine change inenge ichisara, ichisarwa ichibatsira mhuri. Kana wakanga wafunga kuti ndagarisa mudiaspora rikaendende kumusha, asi ndingangoenda ndiri maoko here? Nekuti kakawanda zvinoitika izvo, tinongozoenda kumusha nesuitcase yedu inenge ine tunhu twedu tushoma shoma tuma belongings itoto. Munhu obvunzwa kuti ko makore esa vakapedza uri mudiaspora chii chawaiita? Hapana mhinduro. Sangano iroro riri kuti aiwa tinozvigadzirisa. Unogona zvakare kuti kana uri nhengo wafunga kudzokera kumusha, wopiwa mari yekunotanga nayo business kana zvirongwa zvaunenge uchifunga kuti unonoita atingati ma projects. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinobatsirwa muchirongwa. Tichanzwa zvakawanda kubva kuna vachikowero nevamwe vavo musangano iroro pachirongwa chino. Pindai muchirongwa Chris.
Ye chonga sese like umhlonitshwa emunye umnumzana Chikowero. Mr. Chikowero, welcome to the show.
Good evening and good evening to your listeners and thank you very much.
Good evening and thank you too. Mr. Chikowero, can you just give us a brief background of this organization?
Well, Diaspora Care Forum, it's an organization whereby a lot of people came together. When I mean a lot of people, that is Zimbabweans and also non-Zimbabweans, like companies which do like risk takers or undertakers, which my friend or my fellow friend, Chad Ambassador Moyo, who explained more on, came together and we looked at the plight of diasporians for all these years to say what really is it that the diasporians are being faced with in terms of challenges. So one, we saw that there are a lot of challenges in terms when the diasporians are faced with similar problems, whether your relative has died or you have died in diaspora. You find that people are scrambling to contribute money for you to go home. You end up being in the mortuary for 2, 3, 4 weeks before you are taken home, or sometimes being buried as a pauper because there is no money to take you back home. But at the same time, we look at why did you leave Zimbabwe to go into diaspora? Apart from political reasons, most of the people they've left for economical reasons. They went outside the country to go and work. Now we came together and we sat together and said, okay, let's create this platform whereby we then said we are going to introduce a funeral policy which can pay up to 50,000, but it is on three stages. The first stage is being somebody who can pay 45 rand a month, and when anything like death comes visit you, whoever is a beneficiary will be paid cash 30,000 rand. And that 30,000 rand, you go to the funeral parlor of your choice and pay for all the funeral services. And the change that remains, you can use it either for school children or any other thing. And the second stage is where you pay 70 rand. And on 70 rand, the payout is 50,000. On that 50,000, again, you go to the funeral parlor of your choice, wherever you go, and you pay for that. The change that remains, it remains with you to do any other things. Then the last one is most of the funeral services, they don't want to take. They don't want to take anybody who is 70 years and above. So 71 years and above, we also have a 35 rand funeral cover, whereby you pay 35 rand, and in case of a death, you can pay that one for your father, for your mother, for your grandmother, grandfather who is at home. When he dies, you are paid out 15,000. And when you are given that 15,000, the same applies. But then apart from that, there is what we call cashback. Cashback is whereby there is a platform which we are creating whereby if our numbers goes up to 100,000, that money is being put or is being invested to a platform whereby that money is now being used to cater for all the members. Everyone who is a member of that Diaspora Care Forum becomes a member. And the members will be now encouraged to go into cooperatives so that they can start to invest into business. They can invest into businesses in the countries they are, but we are encouraging people to go back and invest back home, because politicians at home today are calling the diasporans to say, come back home so that we work for the economy of the Zimbabwe, we work for Zimbabwe. But the only way we can go to Zimbabwe now is to find a foreign investor who go to Zimbabwe, then I, as Sox, I will follow to Zimbabwe and be employed by that foreign investor and work for him. Why would I do that when I can make things happen for myself? When we can come together as Zimbabweans who are in diaspora and create our own platform and create our own fund, and so that when we go back to Zimbabwe, we invest our own money, we become bosses of our own, we invest into our own economy with our own money. So we've got two stages advantage of this diaspora care for us.
Tunozwa kuti vachikowero kutsanangura munorova kunonzi kudedemura. Zvino tichakupa hangu mukana wekuti muzodedemura nerurimi rwechishona kana tikatambonzwa zvimwe zviri kumberi. Tichitarisa chirongwa chamatsanangura ichochi, munotarisirwa here imi kuti mune matorero kana madomero amunoita nhengo kuti unge uchinzi you are a member?
Zvatinoita ndizvo kuti zvinhu zvacho nezviri nyore zvikuru, because kugara kwataita makore ese muno mudiaspora, matambudziko evanhu vari mudiaspora tinoaziva, anoenderana nemapepa, anoenderana nemabhengi akaunti, anoenderana nezvese. Saka takazvitora zvese izvozvo tikazvindisa kune anonzi maunderwriter. Tikati kana tichiti maunderwriter, makampani mahombe agara ari mubhizinesi, vanozotora inonzi pachirungu risk. Tikati vanhu ndo vanhu vedu vatinavavo. Mukada kuti titora munhu ane bank account, hativawani vakawanda. Mukada kuti titora munhu ane passport ine permit, pamwe hativawani. Asi vanhu vari kushanda vari mumapurazi, vari kushanda mudzimba, vari kushanda mabasa avo, vari kuzviitira mabasa avo, achikwanisa kuwana 35 rand, achikwanisa kuwana 45 rand, achikwanisa kuwana 70 rand, vakawanda. Achikwanisa kuzvitarisira kuti kana ndikafa ndoda kuti hama dzangu dzitsaneteke pakunoinoza kumuta, achikwanisa kuti ndinosuwirawo kuzoita bhizinesi rangu rakati, vakawanda, nomba vabvuma. Saka vese ivavo vanotarisirwa kunzi vanenge vachijoina, nekuti kune kwavanoenda vachinobhadhara mari yachoni, kwakaita sekunana Pick n Pay. Kune mashops ari muno muSouth Africa avakatotaurirana navo kuti kune vanhu vanouya vachiti ndoda kubhadhara funeral policy yakati, otobhadhara. Hazvina basa kuti una akaunti kana kuti hauna akaunti, nebhanki akaunti kana kuti hauna bhengi akaunti, chako imari chete yako yaunongoenda nayo kupera kwemwedzi, woenda kuti ndinoda kubhadhara funeral policy yangu ndeiyi, otobhadhara ipapo. Saka zvinhu zviri nyore sereki kuita izvozvo.
Aiwa, thank you so much. Vachikoero, ramba yanyu muri parunare. Chris, I understand we are now joined by Mr. Austin Moyo, one of the founding members of the Diaspora Care Forum. Mr. Moyo, welcome to Live Talk.
Sanibonani, mabalaleli be.
Siyaphila thina.
Mr. Moyo, ungabamba nje kancane siyaphenduka kuwe. Jonga, let's take just a brief break.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Thank you for holding, gentlemen. Moyo, siya kwamukela kuhlelo.
Okay, thank you. Good evening to your listeners as well.
Ah, thank you so much. Mr. Moyo, siqoxa lapha ngihlanganiso yenu lapha usesitshelile uMnumzana Chikoero lapho ukuthi yasungulwa njani, iminjani. Kodwa ungasitshela wena nje ngolimi lwesiNdebele ukuthi inhlanganiso le kahle kahle imeleni.
I-Diaspora Care Forum yinhlanganiso ezama ukuthi ithuthukise abantu abangaphandle kweZimbabwe. Ngoba siyabona ukuthi iminyaka iyahamba abantu bayakhula, ngolinye ilanga umuntu cabanga ukuthi abuyele ekhaya, or mhlawumbe umuntu ashone afe esasekhona le ekuhambeni engekho eZimbabwe. Siyasibona nje la eSouth Africa umuntu uma etshonile kuba khona ama WhatsApp group ayenziwayo ukuthi abantu abadonate ama 50 rand, 100 rand. Uthola ukuthi umzimba womuntu uhlala emotshari amaviki amabili amathathu akakwazi ukuthi aye ekhaya. Kanti ke umuntu uma engabeka nje mhlawumbe i 45 rand or 70 rand ngenyanga uyakwazi ukuthi uma kuba nomonakalo kukhona i-30,000 rand or kukhona i-50,000 rand yokuthi imsize ukuthi aye ekhaya. Kanti-ke i-funeral plan lena ifana nesitebhisi sokuqala esokuthi senze ama-programs azosiza abantu abasediaspora ukuthi uma umuntu ebuyela ekhaya, uma uthe wathatha i-insurance policy leli funeral plan usuyimemba yethu. Kukhona enye engizoyichaza kamafishane nje esithi i-voucher system ezosiza kakhulukazi laba abadayisayo abathengisa izinto emgwaqweni esinangamavenda nama-cross border. Ngoba i-economy yaseZimbabwe kahle kahle manje iphethwe i-diaspora nalaba esithi ngama-cross border namavenda. So uma usuyimember yethu sithatha okuncanyana kule imali esiyithola kuma-underwriters every month, kuthi ama-organization la esixoxisana nawo kube khona okuthize nabo abakutholayo ukuthi bathuthukise ama-organization abo. Kodwa lesi sikhwama esincane esisivulayo thina esokuthi sixoxisane nabantu abaku-region ye-SADC abangani bethu ekade lokhu siwa sivuka nabo ukuthi uma abantu laba bangama-members ethu benza okuthiwa ukusebenza ndawonye ama-cooperative, uma benama-business plan abambekayo sikwazi ukuthi sikhulume nalabo esisebenzisana nabo kube khona ukusizwa abakutholayo ukuthi basungule or bathuthukise ama-business abo noma bewenza khona la e-South Africa noma mhlawumbe babuyele eZimbabwe bangafikile soba abantu okufanele ukuthi benze ama-CV baqale bawafake ngapha nangapha. Kanti-ke abantu uma ubuye ku-diaspora ubukelwa njengomuntu ongaphezulu ozofika lapho usize abantu abasekhaya, hhayi ukuthi ufike ekhaya ube ngumthwalo kuso.
Mhm. Manje-ke likhangelele ukuthi lizaphathisa abe-South Africa kuphela yini?
Ivulekile le program esinayo, ivulekele kwamanje sisabheke kakhulu iSwaziland, i-South Africa, iBotswana neZimbabwe. Yiwo amazwe sisawabhekile njengoba sisaqala nje. Kodwa-ke ivulekele i-SADC yonke. Laba engikhuluma ngabo abe-e-voucher system banendlela yokubhadala, ngoba eZimbabwe siyazi ukuthi ayikho imali. Banendlela yokubhadala esebenzisa i-voucher system yabo, but i-base currency kuzobe kungama-rand, kuyobe kungewona ama-dollar. So bazoya eZimbabwe nje kungekudala, I think uma kuphela lenyanga le bazobe sebesiyaxoxisana na neZimbabwe amabhenki nama-shop angale, kube ne-point of entry la imali ezongena khona banalo uhlelo labo bayalwazi ukuthi like noma ufuna ukuthenga nje ama vegetable emgwaqweni lo muntu othengisa ama vegetable kuba ne app ngisiyazi app store lapho kuma phone la bese sowasebenza manje abo Android bane application yabo uyayi download uma une isitolo sakho la udayisa ama vegetable mina ngizofika ngiqoke ibank yami la engalweni uma ngiqeda ukuthatha ama veggie uyafaka imali le noma yi 5 rand or yi $1 mina bese ngithintiswa nje ibank yami lapha efonini yakho ngemuva ithatha imali le oyifunayo ne insurance bazobe beyibhadala kanjalo ama premium kanti ke futhi ngaya ku evoucher.mobi nakhona uyakhona ukuthi uregister ukwazi ukuthi wenze ama transactions noma ukuthi okwamanje kodwa ke lesi sistimu sasebenza ngama number e South Africa awama cellphone akudingeki ID akudingeki passport senzela nalabo abanye bethu abala e South Africa abangenawo amaphepha ukuthi bavule ama bank account kodwa bazokwazi ukuthi bagcine imali yabo kule system esikhuluma ngayo.
Kuyezwakala Jonga.
Thank you so much. Please do stay on the line. Tine mutereri wekutanga Mukoma Diamond Magadi.
Magadi wakuru.
Hai wakuru ndimi ndagona here kudaidza zita iri.
Aiwa magona.
Pakanaka muri kufona muri kupi Mukoma Diamond?
Ndirikufona ndiri ku Durban South Africa.
Durban South Africa chirongwa ndechenyu tipe itinzwe zvamuri kuda kukurukura.
Ndafara nokunzwawo chirongwa chamadai kupinda nacho muzuva ranhasi. Saka ndandichikumbirawo kuda kunzwisisa kuti ndakada kujoina ndinoita mastages ati uye ndinovabata sei kuti ndikwanise kujoinawo.
Batai mukadaro vachikoero mubvunzo ndofunga wakanangana nemu.
Maida yo Mr. Diamond chekutanga ndichakumbira vestudio 7 kuti vakati vavhara vasiye nhamba dzedu dzese ikoko kuitira kuti takakunukuka kuti vanhu vatifonere asi chechipiri kuDurban ikoko tiri kuuya ikoko ndakatotaura nevariko ikoko kuDurban kuti vakwanise kuti tiunganidzane maZimbabweni panzvimbo imwe chete vachabvumirana vekuDurban kuti zuva rakati tinee takaungana pakati kuitira kuti inini nemaunderwriters atataurayaya navamoyo towanikwa tichienda kuDurban tonotsanangudza zvatiri kutsanangudza izvozvi tonosiya tatrena atleti maagents nekuti kunoku kunotorere maagents akatotrendwa kudhara ayo anenge achifamba achidzidzisa vanhu kana kuti achirekruta vanhu kuti vapinde muchirongwa ichocho asi isusu nhamba dzedu dziri open kuti anoda kufona anytime unogona kundifonera undiudza kuti ndiri pakati ndokuudza kuti chinda pana pakati ndopana agent chinda pakati ndopana agent woenda pana agent unoregister asi kana wangoregister kupera hazvichadi agent unenge wakungoenda kushopu wakuita ivoucher system yanga ichitaugwa navamoyo iyaya yekuti ukangwana mari yako unongoenda paShoprite woenda paPepRite amini paPepsi wongoenda ungonobhadhara mari yako ipapo zvichifamba zvakadero zvakadero asi titori nourongwa hwekuti tichafana kuenda kuDurban tofanira kuenda kueastern cape tofanira kuenda kucape town tofanira kuenda kupolokwane vamoyo vamoyo vachaenda kupfumalayo.
Ndiko kukumbirai vachikoero ndokukumbirai mungotaura sitaurai zvenyu nhamba dzenyu ngotaurai Mukoma Diamond pamwanda wabva wangonyora izvozvo.
Ndine nhamba mbiri nyorai pasi yandiri kutaura nayo i 072 238 9192. Ndinodzokorora zvakare 072 238 9192 kana kuti ndine COC 074 973 8364. Ndinodzokorora zvakare 074 973 8364. Munondibata panhamba idzodzo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vachikoero, tichitendawo zvakare Mukoma Diamond Dolphing, ndoimba kuti nenhamba idzodzo muchabvunza muchibatsirwa zvamunenge muchida kunzwisisa. vateerere vamwe ticharamba tichikuyeuchidzai tichikupai namba idzodzi dzekuti mukwanise kunge muchibata vatungamiri veDiaspora Care Forum, Chris.
Yebo, okay. Right, maita basa.
Thank you so much, Mgoma.
Yes. Yeah, mnumzana Moyo, liyakhuluma lapho ukuthi lizabhodabhoda ngendawo eSouth Africa lapho. Khona eZimbabwe bakhona yini elikhulumisana labo ukwenzela ukuthi umsebenzi wenu uhambe kahle njengoba sizwa lile nhlelo ezijeneyo kangaka?
Yebo, bakhona esikhulumisana nabo. Mhlawumbe ngingakaphawuli lapho ngibeke nale email address ukuthi Diamond ayithole.
Yebo,
ngakuyona diasporacareforum@gmail.com. Ilula nje. Ligama elilodwa diasporacareforum@gmail.com. Iwebsite yethu sisayikhiphile ithi africatalk.co.za. Sisayibeke eceleni siyenzile. Sisazama ukufaka ubuchwepheshe balaba abe-voter.mobi ukuthi nabo kube khona lapho ukuthi umuntu akwazi ukuzirejistela kuwebsite. EZimbabwe ukhona uVelicia Govender ongomunye esisebenzisana naye. UVelicia ungumuntu o-activist ku-SADC region. Usetraine nje nama-organization amaningi kuhlanganisela ama-political party la aphikisa uhulumende wengcindezi. Uye wafika le wakhulumisana nezachia kusho ukuthi ilaba ama-vendors. So kungekudala nje I think kuna leyiviki sizale kuyokhulumisana nabo abaphathi bakhona sibashiyele amafomu onke. Kusho ukuthi i-registration yethu ikabili. Kukhona ukuthi uregister mhlawumbe uyi-organization unabantu ngaphansi kwakho abaningi. Ufuna ukuthi ube ne-compulsory scheme. Akusikho ukuthi manje akudingeki ukuthi omunye nomunye ku-organization afile amafomu. Usubmitha nje i-database yabantu bakho, siyakutshela ukuthi sidingani nani nani nani. Then i-commission le esuka kuma-underwriters ethu, nginethemba ukuthi uChikoro ukhulumile ngabo bathathu esisebenzisana nabo ukuthi bagade i-risk le engahle ivele ukuthi umuntu ma esanda kuthatha ipolicy kungena ku-accident kufanele ukuthi akhokhele imali yakhe. So uma kuyi-organization i-commission leyo iza kuwe futhi usuke uzakhele futhi nebhuku elokuthi inyanga nenyanga nenyanga kune-percentage ethize oyitholayo uyi-organization. Uma ungumuntu uzimele kusho ukuthi uyafila-ke kukhona amafomu owafilayo, or uma uyi-agent nakhona uba nendlela nale efana ne-organization, uba nabantu bakho obarekruthayo, then uthole i-once-off commission from umuntu, then bese kuba ne-percentage ethize uma kuqhubeka kuya phambili. So iZimbabwe sesixoxisana nayo, uChikoro uzokhrosa nje manje aye eSwaziland, kukhona esesikhuluma nabo. EBotswana kukhona usisi uJean wakwaNcube useGaborone, naye usengumuntu ahlanganisa abantu u-low persons okuyena omele ama-underwriters ayobatrayina, ngoba awukwazi ukuthi ube ngomunye walolu hlelo ungatrayinwanga kahle wazwisisa ukuthi kusetshenzwa kanjani. So mase betrayiniwe bayanikwa i-agent number okuyiyona ekwazi ukuthi ikukhokhele inyanga nenyanga ngalo msebenzi owudlulisileyo.
Hayi, kwezwakala. Ungabamba njalo ucingo, silomlaleli lapho Maphosa. Maphosa, siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, we baba Makadiko.
Tiripo Makadiko.
Tiripo yedu.
Ba Maphosa, muri kufona muri kupi?
Ndiri ku East London, Eastern Cape.
Okay, jonga.
South Africa.
Muruda kutaura nemutauro upi wa Maphosa? Ndiroziva kuti munokuluma, munotaura, you speak.
tinataura hakune chishona ichochi.
Alright, enderera henyu mberi.
Ndaida kunzwa kuti minimum mwedzi kana kuti nguva yekuti munhu anzi akwanisa kuzobhenefita anenge abhadhara kwenguva yakadii. Uyezve zvamambotaura zvekuti kana munhu akuda kudzokera kumusha azvozofambiswa sei pamari anenge akabvisa kubvira pakakatangisa kujoina.
Vachikwero, ndofunga mbvunzo wabva kuna vamaposa uyu, unenge ungangonangana nemi vati vanoda kutaurawo nendimi yechizezuru.
Ndinotenda Mr. Maposa. Yatinoti waiting period is 6 months. Asi kana munhu achinge ashayika nenjodzi yemotikari kati inonzi accident, haina waiting period. Maunderwriters vakati vanonakira vanobhadhara munhu iyeye. Asi kana kuri kushayika kwekuti ashayika nekurwara i6 months, ukatanga kubhadhara kupera kwemwedzi unoita kuti vhiki rinouya iri kana uchinge wangorejestwa unomirira kwe6 months. Ndo mubvunzo wekutanga. Mubvunzo wechipiri, mari yaunenge wabhadhara kunoku, toti isusu wafunga kuti aiwa inini ndakuda kudzokera kuenda kumusha, ndinoda unogona kuramba uchienderera mberi. Ndosaka tambotaura ndambotaura pandambotaura neve Studio 7 masikati kuti maunderwriters umwe wavo ari kuenda kumusha vhiki rinoiri kana kuti rinouya, kunotaura neve mabhanga vari kumusha kuti vakwanise kunge vachitambira mari iyi nemari iri kumusha asi ichizochinjwa kuitwa marandi, kuitira kuti iwe unongobva neakaunti yako kunoku yefindo wepolisi yako kunoku wosvika kumusha wongoramba uchienderera mberi nayo. Kana wakuda kuchiita zvebhizinisi, isusu tisike tichiziva kuti mudhatabhesi yedu tine vanhu vasingani, wobva wataura isu kuti no ndakuda kupinda mune zvebhizinisi, isike tichiziva kuti right vanhu vakamira vari pamutsetso wekuda kuita bhizinesi vangani, mobva maunganidzwa vanhu vanenge vaine bhizinesi rinenge richienderana. Because amungaisi vanhu vanenge vaine mabhizinesi akasiyana pasame group, asi kuti vanhu vanenge vane bhizinesi rinenge riri rimwe chete ndiravaonesa pafame group, motopuwa mari vanhu vototanga kudi kuita bhizinesi vari kumusha ikoko. Asi ndisati ndabva ipapo, ndoda kutaurazve zvataurwa navamista Moyo murimi rwechingevere, nditaure nerimi rwechishona. Pane kaviri pakujoina programu yedu. Pane inonzi individual joining, yekuti unojoina uri one, unongopinda uri one, yekuti unoenda kuna agent wotongojoina wopinda iyoyo. Asi kune kuti unogona kupinda uri under company, kana iri company toti yekampani yemudiasporian, kana iyi kana kuti ikampani yemunomu inenge ichishandirwa nemazimbabwenzi akawanda inogona kuenda yotaura yoti no indine vashandi vandinavo vanoda kujoina muprogramu yenyu. Commission iyaiya inobhadhagwa nemaunderwriter haichapuwi kumaagenti, inopuhwa kukampani iyoyo. Saka kampani iyoyo ndiyo inopuhwa chi, inopuhwa commission iyoyo. Vanhu vese vanenge vachingobhadhara kubudikidza nekuchi, kubudikidza nekukampani, kureva kuti hauchaindi kuvhorotazvo kunotsvaga kuna Shoprite kaiteso mari inenge ichingobatwa paipapa pabasa paunoshanda, iwe uchiziva kuti iwe ungozona papeslip pako kuti mari yakase yabatwa.
Vachikwero,
wakuita zvebhizinesi vanenge vachingoziva kuti wakabhadharira kwakati.
Ndikubatei muromo, ndikubatei muromo wachikwero. Aiwa, rambai muri parunhare, tinotenda zvikuru. Paita mumwe muteereri watiinaye, Chris.
Yebo, chonga silo Jalakasi, siyakwamukela kuhlelo. Halo,
ndofunga nhare yavo yadonha vaJalakasi. Todzokera hedu kuna
iyakuzwa aizangu iwe ma.
Okay, usukona ecingweni.
Niti uJakalasi.
UJakalasi, unjani ubaba uJakalasi?
Ni right man.
UJakalasi udabuka ngaphi? Uyayazi iJakalasi number one school eBotswana.
Hayi, igama lingalinikezwa ngumalume wami manje athi uJakalasi ngoba ke sayibamba sayibulala sayidla.
iJakalasi.
Anginikeza leli gama.
Okay. Ungasiphathisa kuhle
into le ingayizisiyo angithi ukuthi even ungana iID ungana passport ungajoyina lapha manje ma ungazayithola imali uza reporta kuphi ngoba uzoba ungana amaphepha phela la.
Oh, nanto ke udaba mnumzana Moyo.
Okay, ngiyabonga babudakala sawukasho ukuthi ungakuphi wendawo.
Angive ngizepitofu.
Okay, siyabonga babudakala. Lama program ethu emathathu angithi kunale eyabantu abangaphezu kwa 71 years siya le phezulu ababhadala i45 babhadala 30 rand. About 16,000. Kube nale 45 aba pay out yakhona i 30 rand neye 70 uthola 50,000. Unga register nge ID yakho yaseZimbabwe or i passport yaseZimbabwe. Into engadingi ukuthi ube ne ID or i passport yile imali engena khona ku cellphone yakho ngoba i cellphone vele iphathwa uwe akekho omunye umuntu ama password azobe lapho ku kule e policy kuyafuneka ukuthi ID ibe khona ne passport noma ibe khona noma yase Zimbabwe yeSwaziland yakuthi ngoba umuntu uma eseshonile kufanele ukuthi ivoma phase yalelo lizwe le ID yenze i-death certificate okuyiyona esetshenziswa ukuthi uye ukuyema-ke imali yakho leyo kufanele ibhadale.
Mina angiyithembi le ilukuzendleni ngoba wazi ukuthi izithi imali iyahlupha akusasa uzothi ine-problem imali yakhona ithathe isikhathi sometime ingasatholakala. Okay, it's fine. Thank you.
I-pay out yethu i-48 hours. Singakunika nenamba zama-underwriters ufonele bona ngama-companies avele ekhona eButswana already baya-operate so akusiwa ama-company mhlawumbe aqale namhlanje or aqale izolo kudala bekhona bekubhizinisi isikhathi eside.
Imali yakhona iyaphuma straight?
Iyaphuma nje uma ufuna ungakhulumisana nama-underwriters uthole ne-history yabo kune-prosperity life kune-guard risk funeral but in the so funeral risk funeral underwriters bathathu ama company la ayiwona ngathi ngesingisi phecelezi agade i risk njengoba ngike ngasho ukuthi uthathe policy namhlanje kusasa ungena ku car accident uma usu register bazokukhokhela yibona abagade le risk le ukuthi uma kungapheli 6 months kube nabantu abashona ngama-accident.
Ngithi mangiwele problem ngizokunda kuphi ukuthi i-office yakhona ikuphi ngizakhonda bani ngithi ngifuna imali yaso ngoba phela into le uyikhuluma ngiyayizwa ngisho ukuthi ngizaya kubani ngoba kufanele kune-office la ngizakhona ukuthi ngifune le mali ngine-problem yaso.
Kufanele uye e-prosperity life uma ungayigugli ufaka kugugulu uzoyithola ne-address yabo bakhona la e-Johannesburg i-prosperity life namafoni abo akhona lapho uma ungena kugugula.
Okay, ukugugula phela kuzoba kuyi-too late ngoba ngizoba ngifune imali speed lapho ngoba ngisho ukuthi siyithola kuphi le mali angiyali le nto uyishoyo ukuthi ngiyagugula manje phela ukugugulakuzobaisikhathi
uma uthola ipolicy uma uceda ukurejista uthola i-policy document ene-information yonke ukuthi imali yakho uma usuyifuna ufonela kuphi wenza kanjani awubhadali imali ihlale emoyeni ungabi nento efele ngakuwe uba ne-policy document oba nayo
ngifuna ukunikeza abanye isikhathi dank.
Okay, hayi sibongile baba Jakalazi
dank.
Okay.
Mkoma Chikwero
baba
handina kuzokupai mukana wekuti mungotsanangura chakanangana kana chinangwa diaspora care forum nerurimi rweshona paya mangotsanangura nechirungu tonzwa yadi kuti vamwe vanonzwa chirungu nechikaranga asi ngodzokorera ichinzwe murimi rwechizezuru.
Ndalandi chiti inini dambudziko ratakaona isusu kubva diaspora ichitanga kukura yezimbabwe kubva kuma 2000 kusvika pari zvino madambudziko maviri. One, idambudziko rekushaikirwa rekuti pamwe iwo ndiwashaika uri kunoku vanhu vanotanga kuungana kuti ngati toita nzati panzati umwe wedu achaita munhu ogara mavhiki maviri vhiki rimwe chete kana mavhiki maviri kana matatu kana mwedzi chaino munhu asati aenda kumuta nekuti mari inenge isingabatiki kana kuti iwewe ndiwo uri kuno unonzi pachirungu breadwinner hama yako yofa kumusha hauna kana fendi rauinaro wotanga kutsvangana nemari kuno kuti manje mari ndoiwana kupi kuti ndikwanise kuviga mubita rangu ari kumusha ndo stage yekutanga iyeyo saka ifuniro policy ichange ichitarisa izvozvo pafuniro policy pane mastages matatu stage yekutanga munhu anobhadhara 45 rand 45 rand inoita pay out ye 30,000 30,000 unoipuwa iri mari hauindi kufemerero pana kana kuti kutoti ye ndakabhadhira mari yangu unopuwa iri mari woenda kufemerero pana yako yaunoda iwewe ukada kuenda kuti kudhazi ukada kuenda kunyaradzo ukada kuenda kupi zviri kwauri kana ukada kuenda wonobhadhara inodiwa ipapo chenji inenge yasara woindisawo vana kuchikoro woindisawo bhadharawo dzinoda kubhadharwa pamwe pane zvikwereti zvinenge zvakasiwa nemuzi yechipiri unobhadhara 70 rand 70 rand pay out 50,000 rand still unongopuwa iri mari 50,000 woinda wonobhadhara kufumiriro pala yaunenge uchida kana beneficiary achinge ashaya because paunonyora paunorejista unonyora kuti ipolisi yandiri kubhadhara iyi beneficiary ndini here mudzimai wangu here mukoma wangu here mwana wangu here saka beneficiary iyeye kana ashaya pakarire paita death certificate wotopuwa mari iyoyo mukati nemaawa 48 wotopuwa 48 hours wotopuwa mari iyoyo yechitatu ndo iyai isingadi kuitwa nemafuniro policies akawanda havadi kuiwa iyoyo havadi kukavha munhu ane makore 70 zvichinda mberi isusu tinokavha munhu ane 71 zvichienda mberi munhu iyeye anobhadharirwa 35 rand pamwedzi asi kana achinge azoshaika unopuwa 15,000 rand wapuwa 15,000 rand woinda wonoviga mudikani wako iyeye ndo stage yekutanga
mukoma rambai makabata mukoma chikwero sori kukudimurai zvakare rambai makabata muri parunhare paita muteereri mumwe ari parunhare vatabatisa tina mufundisi moyo vari kusouth africa makadii mufundisi moyo
aiwa tinosimba zvekuti makadii kubaba
nevateereristudio
7 anakuvira vakaita mazakanaka zvikuru ndobasakaikurudzo dai mwakudina kana chifa vanhu njeri dzakadai zvinokudzwa kumuri yese zimbabwe
aiwa tinotenda pinda hanyu muchirongwa infact maa muchirongwa tipei zvamuinazvo
zvakanaka iregai ndichi kumhuri yesezimbabwe yakatira chirongwa ichi kunyange nevasati vaziva patakanzwa zvechirongwa ichi takafara zvikuru nokuti sesu vafundisi taitambudzika zvikuru especially machechi matiri tinoona matambudzo akawanda patinorasikirwa nehama dzokunamata tinotambudzika zvikuru pakuunganidza dzimwe mari dzinenge dzakawanda chose saka patakanzwa nhau nepatakatira pasvudo 7 zuva nhasi ndafara zvekuru ndikatenda mwari kuti zvinoshuwa mwarudenga kana muchisimudzira vamwe vanhu vachiri dzakadai dzekuvhura mafino cover kumhuri yezimbabwe zvakanaka zvikuru nemabhizinesi saira kuuuzi zvangu kumhuri yezimbabwe vose vakatari vachakuza kuvhuzimatisi kwedu takachinire dambu kuti tiri vanhu vajoine sakatainisaka tovajoinisa kupi tichakupi tisuzuti ava tino urongwa da kuti zasa patanzwa nayo yakafanai tafara zvikuru kuti tichagona kududzikuudza vanhu machechi kuti kune imwe polisi yatakanzwa inotora zvakanaka tisingazivi zvozvo senhau ichangosvika semukomana kaanenge achisimba musikana anonge achinzwa zvakawanda tisingazoti inozofamba nenzira sevatora vari kuita here saizvozvo ende kuti chinhu chimwe chikumbiro taasi taishuva kuti kana zvinhu zvakanaka saizvozvo taasingashuvidzi tedu kana tikava nehama yekuisa munhu muchirera taasingazvifariri akuvo nemoto inenge yakanaka saka ibasa rakanaka vakaita iroro especially nemabhizinesi saizvozvo saatiaubvura like semachechi vatingagona sekuzvivisa selike sechechi yose here saapo naapo naapo saka zvinoda kuvakurudzira zvikuru vana vachikovera basa ravakabata ibasa rakanaka zvikuru hazvinenge ratinda sei nokuti kumhuri yezimbabwe taona vakawanda sabo vanogara ma 6 months vari mamochari vamwe pesa tendo vachengeta nenzira isina kufanira saka saizvozvo vamwe nongosinamari tada kuvatenda zvikuru nebasa iravanoita
Aiwa tinotenda zvikuru mufundisi moyo. Munoda kupiwa mhinduro here nava chikoero izvozvi pane zvamuri kubvunza kuti sei makereke.
Ngavandipe mhinduro nokuti ndakaenda kutomirira zvokuti kutanga mangwana cheko ndongachitoda vanhu mukereke like vagara umwe nomusa kutafuka kanenge yakareba ka. Ndinotambudza kuti tinoona kuti vafundi tinomutirambidza mari dzakawanda tichichengeta hama dzedu neimwe nzira tinomira zvakapata zvapolisi kuzoona kumusha. Mapolisi emuonee kusouth africa ari kuda vanhu muno saka itaiwa aine basa nekuti unini inongoda kungoti ubhadhare saka nda kutenda zvikuru kuti nzira vakaita imwa kudenga mari kufadzira ndisina mberi sakuuya pasi nezvemabhizinesi isa tazogona zvokuva neri matsotsi mukati
vachikoero hanzi namufundisi moyo zvinokwanisika here kuti kereke iyo yavainayo yavanopinda vongobatana vojoina chirongwa ichi kana kuti mune muchitoti aiwa munhu anozvimirira oga
aiwa izvozvo ndezvada tichitaura kuti kana vari vekereke vanongobatana sekereke iri hwana handi kereke iyoyo ine mutungamiriri wayo vane komiti yavo yavainayo kune vane maitira vanoita zvinhu zvavo vanongotongotaurirana sekereke vataurirana sekereke nhamba dzapamboita dziyadziya votondifonera vongosarudza kudhizvo toda zuva rakati ratozotrenwa totoenda totonotrena munhu wevatinoti agenti uyauya angangove 1 or 2 wepakereke iwoyo nekuti kereke inoramba ichingorikuruta vanhu mazuva ese saka hamungarambi muchidzokera pakereke muchinotrena vanhu saka pane paitori naagenti anenge aripo kuti aiwa iwo sezvo vapinda mukereke pane zviripo zvakati zvakati saka vanogona kungoita sekereke handi makereke ari muno mazhinji mamwe aregistered ndozvandambotaura kuti munhu anogona kujoina as an individual kana kuti as a company saka kereke inogona kungopinda as a kereke komisheni inenge ichibhadharwa kukereke nekuti kereke iyoyo ine akaunti yayo yainayo kubhendi saka komisheni inenge ichibhadharwa kukereke ichibhadharwa kukereke kana vanhu vaakuita mabhizinesi kereke vanenge vachibuya vachikubudikidza nemukereke mavo kuti isusu sekereke vanhu vedu vabatana cooperative yekereke yabatana zvakati taakuda kuti vanhu vapinde mubhizinesi rakati mungava muno musouth africa kungava kumucha votoinda vari sekereke vakamira saizvozvo zvinhu zvakanaka zvikuru ivo vanongotiudza kuti vari papi tinoenda pavanenge vari ipapo toenda tonovatrena kana tichidava kutrena tiri kureva kutrena pamaagenti kuti vazive kuti vanonge vakujoinisa vanhu sei kuti vapinde mudatabhesi yedu yatiri kutaura iyoyo
aiwa tinotenda zvikuru vachikoero ndofunga mufundisi mapindurwa
aiwa tapanzwa ngavaitobva vatidanira nhamba because ndiritorekodha rekodhi kuti musi wesvondo chaiyo chaiyo ungano yese yakatenda tiipureireiwe nokuti nhaya yakanaka nokuti ainoitsika nguva zhinji tsvaga motokari ichibudisa mari zhinji zvaisvika kuti munhu wedaisvika azvisina kubira zvakanaka saka ngavatipe nhamba ndiritorekodha ipapa kuti nemusi wesvondo chaiwo ndonga achitopurera mazembe ekereke kuti aite because kereke already ine akaunti nemari yekereke masani collection iitobhadhira kwalifita kuti hama dzedu dziri muno nevana vavo vaende kumusha zvakanaka sa ndiva kuzvikurudzira zvikuru nokuti mwari vakanaka kana vachivhura nzira dzakafana idzi vada kuzviita nozvimirirowo like zidzi dzemabhizinesi vada kuzvita nozvimabhizinesi asi nanyaya yekuendeai kwalifi yedu yerufu pahama dzedu dzechechi dzinenge dzichiratirawo dzimwe saizvozvo nibhozi rufuka haungwarirwi nokuti inokwanisa kungosva chere musi nenguva chere ukasaitika chere after 7 years asi chingova tikajoina zvakanaka zvikuru ngavadanire zvedu nhamba semunhu ari kurekodha rekodhi yei ndizoisa paungano musisondo
regai ndingovabatsira ndingoverenga nhamba dzavo pano kodhi yesouth africa i27 asi ivo vanoshandisa yekuti 072-238-9192 ndodzokorora zvakare 072-238-9192 kouya imwe nhamba yavainayo zvakare kodhi yekusouth africa ndiyoyo kana muri kunze kwenyika i27 asi kune vari musouth africa ndodayira kuti vanoshandisa kuti 074-973-8364 074-973-8364 ndinotenda mufundisi moyo
aiwa maita basa yenge atungamiri tichakurudzira mhuri yese yezimbabwe nochirongwa chakanaka zvikuru chine rugwara chine vision inoratanga mabhizinesi nokuti kana tiri kuno kazvinonga chingobvisa tiri kuno patinoenda kumusha tovataona zviri zvitatu ngarudi inga rikofadza komure god bless you aleluya amen
thank you so much chris
yebo jonga silomlaleli silonkomo nkomo siyakwamukela kuhlelo
Yebo njani?
Siyaphila lenjani?
Asiyaphili.
Yee, ungapi wena nko?
Hayi sejobheywa.
Oh, seGoli.
Yeah.
Ah, ungasiphathisa kuhle.
Yee, but into enhle ukuthi kuvula ama-business, but into esuka ngisho ukuthi le imali okuthiwa iyabe itholakala emafonini. Bengayi-understandi ukuthi ma isemafonini iyabe kuba ngoba sekungenzakala icashe leyo mali. So ma uyabirotheta sekuzakwala ukuthi ayitrete ukuthi abantu abaningi kakhula. So umuntu bayisitibile imali ezabe isefonini uthenga ngayo isefonini ngokunye kungani angiku-understandi khona lapho.
Okay. Hayi, ukhona ecingweni lapho umoyo uza kuphendula. Baba umoyo.
Yebo, yabo, bese ngicabanga ukuthi umthungameli lona okhuluma.
Hayi, hayi, so.
Hayi,
okay, baba uNkomo.
Yeah.
Baba uNkomo. Angithi ifoni yakho inane password, nonkosikazi akakwazi nokubona ama WhatsApp akho la. Ukuthi kwenzakala.
Yeah.
Unokuthumela imali uyifake eShoprite noma uyifake eCheckers noma uyifake eSpar. I-system efanayo leyo. Kodwa ke uma uyifaka eShoprite or eSpar imali uyithumela emuntwini njengoba usePolokwane oseCape Town uya eShoprite uyayikhiphe lapho. Manje le-system sebeyidevelophe yaphambili ukuthi imali yakho uma uyifakile lapho efonini.
Yeah.
Isefonini yakho akekho omunye umuntu ozoyisebenzisa. Isefonini yakho ungena nge-password uma ufuna ukwenza i-transaction kunezinto ezithize ozihlabayo lapho like angithi uyazi lokho kuthiwa USSD. Kodwa wena uti-star wathi ukuthi ubone ukuthi uyasebenza. Like kunike exactly number yakho nokufanele uyisebenzise. Ithi star 120 it is star ibisi 7687 hash.
Yeah.
Then ke uya joina ke ngayo leyo ndlela or ungaya ku evoucher.mobi. Le nto wena ofaka imali iShoprite ikucharge 10 rand. Uba nereceipt yokuthi ufakile imali ku cellphone yakho. Uma ubona ukuthi 10 rand iningi akuna any other charges. Abacharge ilo kunjani ukuthi imali yakho ihleli lapha njengasebank ukuthi bazobekokho ukuthathela imali every month. Uma nibona ukuthi 10 rand iningi ningahlangana mhlawumbe nibe u-10 omunye nomunye afake 1,000 niyodiposa bazothatha 10 rand kuphela kuleyo 10,000 then lo enifake kuyo abesenihlukanisela-ke athumele kuma-cellphone ena ama-1,000 ena kodwa ke i-charge kuzobe kuyi-10 rand. Ngoba yona le company yenza imali ku-Shoprite or uma wena usuyothenga ungasuke uthenga into ye-100 rand wena uzobhatala loo 100 rand kuphela. Bona laba abe i-voucher sebebonana ne-Shoprite ukuthi okay kunomuntu othenge ngo-10 rand banabo ngo-100 rand bane-percentage yabo lapho. Wena okwakho imali yakho uma ilapha i-safe akekho umuntu ozoyithinta ngaphandle kokuthi wena uyisebenzise.
Kuzwakele baba Nkomo.
Usehambile.
Ndofu ngavaenda. Regai timbudzwa kune mumwe muteereri ari pa runare tina mbuya vari ku South Africa makadi.
Akapfuna bakasimba here.
Takasimba. Ii mbuya chikona mumberi ndanda rofunga kuti mbuya ka.
Ndimbuya.
Saka ndabvunza kuti mbuya chikona mombe here.
Yoyo.
Aiwa pakanaka mbuya. Chirongwa ndechenyu tipei tinzwe pfungwa dzenyu.
Aiwa tinotina nechirongwa chaitira nevarume ava. Chatoda kuziva isu vateereri. Chirongwa chakanaka asi kuuya kwavaita kustudio seveni zvinoreva here kuti varume ava mavaongorora kuti vanhu vasima vasingazonetsi mangwana ende vanhu vanenge bcause apa muriwa advertise kuti vana vezimbabwe vanzwe saka zvitoveri riri guaranteed kuya kwavaita kustudio 7 toimba navo vanhava
ipapo ndichipindura ndakamirira studio 7 ndezvekuti wana atisiku advertise rasi inau ziri kuitwa nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika chataita isi kuvadaidza pano pachirongwa kuti vajekese zvamuri kubvunza izvozvo ka ndozvatoda kuti vajekese saka vapei mubvunzo vamuina vanojekese
ayo ndani vangura kupindura havo
vachikovero hanzi munoziva tinoziva sei kana kuti vanhu vanoziva sei kuti hamusi kuita chitsotsi nechirongwa chenyu ndozviri kubvunzwa nambuya izvo
aiwa mbuya vabvunza mubvunzo wakanaka zvikuru mubvunzo wambuya mubvunzo wakakosha zvikuru nekuti vanhu vakawanda vanoita zvinhu zvavanoita
mbuya ndokumbira mudzoro volume yenyu
ndadzora
okay taura henyu mukoma chikoero ngoti idimu nguva dzaidzadyi kana tine mumwe muteereri zvakare ari parunhare
asi isisi chatiri kutaura ndechekuti tine maunderwriters matatu kana tichiti matatu tine 3 big companies dzemuno musouth africa dzakabvuma kuti isusu taakutora risiki yenyu varume tanzwa chichemo chenyu tanzwa kuti hamuna mari asi kuti muda kubatsirana nezvizvarwa zvekunyika yenyu saka taakutorawo marisi saka munhu iyeye kana akafa nhaye nenhumbi neaccident six months zvisina kukwana zvatichataura ziya vanobhadhara vanhu vava kureva kuti vava vakatotiongorora vakatitarisa maprofile edu vakatoona kuti vanhu ava vanoshandika navo saka mari hatisisi tinobata mari inobhadhagwa inoenda kumaunderwriters kuya kwatataura isusu isu hatibati mari chedu isusu kungove zambuko rekuda kuti vamwe vedu nesu tiwanikwe tichibudikirawo kuti mangwana wotisanzi hapirana bera kutoka kuharare asina takabata ane sitikezi rinoti hembe chete asi maunderwriter vanhu vanozikamwa makambani mahombe anozikamwa zvikuru se chaizvo muno musouth africa saka vanhu vanozikamwa kuti chero ukaenda pagugu ukandova gugura vane mawebsite vane everything vane maofficis
Maita basa zvikuru mbuya regai titore mumwe muteereri tinotenda zvikuru regai tidzwe mumwe muteereri tinawedzerai makadi
tirinare makadiwo imikoko kuamerica
aiwa kuno tirova penyu nguva dzacho dzamhanya mbotidimu kuitira kana muchipiwa mhinduro
inini chirongwa ndachizwa ndachifarira ko ndikati inini pandatira ye 70 polisi ye 70 ndikangoenda ndikainoona ajenda akanditendera samangwana then kusvika mangwana ndobva ndabvisa 70 times 6 months ndinokwanisa iri kutova automatic covered ipapo ndikafa the following day ndaitikuzwa ipapo
vachikovero mubvunzo ngoti idimu nguva dzaenda
iwoyo mubvunzo iwoyo handigoni kupindura unopindurwa naunderwriter underwriter vakauya kwandiri izvozvo vakandifonera vouya nemubvunzo wavo ndobva ndabvunza underwriter kuti underwriter ndine munhu ari panapa ari kuti ndine 70 rand dzangu dzandoda kubhadhira 6 months one time zvobva zvaita here akandipindura ipapa ndobva ndatovapindura handigoni kuti ndivape mhinduro pano naipano iko zvino ndichinyepa zvine zvafanana nevambobvunza vaya kuti mamboongorora here vanhu ava kuti vakamira sei vanotaura chokwadi here kana kuti vanhu vari kuda kungotora mari dzevavo
Maita basa vachikwero Chris timbonzwa kuna Mr. Moyo nguva dzisati dzaparara
yevo Moyo ungasipa awako amazo okugcina siyabona ukuthi isikhathi sesidliwe ngumangoye usichazisele ikakhulu esingakuthintanga kakhulu ukuthi kule nto indaba yamabhizimusi la okuthiwa ungaya sungula ekhaya
okay indaba yamabhizimusi ukuthi ibe ngenyalo lohlelo ukuthi thina vele sila singosomabhizimusi mina ngine newspaper ephuma njalo ngeviki ngibuye kibe ne-restaurant uVenetia naye uyi-consultant so sinabantu abaningi esesikwaze ukuthi senze i-network nabo around i-SADC ngomsebenzi lo ebesiwenza kusukela nje sisenza imisebenzi le siyenzayo so sinakho ukuthi uma umuntu esubmite i-business proposal eyimemba yethu sikwazi ukuxoxisana nabangani bethu sibone ukuthi angasizwa kanjani ukuthi akwazi ukusungula noma ukuthuthukisa ibhizinisi lakhe
hayi kuyezwakala hayi isikhathi sesesidliwe ngumangoye sibongile kakhulu
siyabonga nathi sibonga kakhulu
ye sibonge njalo lo mnumzana Chikoweru
a
Okay. That was Mr. Solomon Chikowero, of the director of the Diaspora Care Forum from Johannesburg. You also heard from Austin Moyo, the patron of the Diaspora Care Forum in South Africa. My name is Chris Dande. Good night, Zimbabwe.
And I'm John Gakandemiri, so tenda vateri wapinda mchirongwa.